Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 21, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvana mutoriro hava utaura anotaura ndizvo zvavo izvi. Hazvingave zvinganya kuti kutineta. Ndo tinongova bvunza kuti ko mamunena zvota hukweni.
Munyori mukuru weCommonwealth otsigira kuti Zimbabwe idzorwe mugungano iri.
Commonwealth tunobatana nedzimwe nyika hatisati taita sarudzo inogutsa pasi rese voruzhinji wedza maobservers anenge abva kucommonwealth maobservers esadhak nesu macitizens tinenge tichiona kuti aiwa pana patambunyikidzwa
asi vanopikisa vanoti Zimbabwe haikodzere kudzoswa mugungano iri nekuti ichiri kungotyora kodzero dzevanhu. ICC inoti iri kuda kusunga mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inonzi yawana rutsigiro rwakakosha kubva kumunyori mukuru weCommonwealth ave kusiya basa amai Patricia Scotland kuti idzoke mugungano iri. Gungano iri rine nyika makumi mashanu nenanhatu dzizhinji dzacho dzaimbova pasi peutongo weBritain. Zimbabwe yakambomiswa kuva nhengo yeCommonwealth muna 2002 ichipomerwa mhosva yekudeura ropa musarudzo. Asi Zimbabwe yakazobuda yoga mugungano iri muna 2003 zvave kubudawo pachena kuti gungano reCommonwealth rainge risina urongwa hwekuidzora. Asi kunyangwe vaongorori vesarudzo veCommonwealth vari kuti sarudzo dzegore rapera hazina kuitwa zvakanaka, amai Scotland vari kuti mugwaro ravakatumira kunyika dziri mugungano iri Zimbabwe yaedza kugadzirisa zvimwe zvange zvichinetsa. Vanoti havo kunyangwe pachine zvimwe zvinoda kugadziriswa zvakaita sekusungwa kwevanhu nezvenyaya dzematongerwo enyika kushungurudzwa kwemasangano akazvimirira oga, nyika dzakawanda dziri kuti Zimbabwe idzorwe mugungano iri kuti zvibatsire munyaya dzeutongo hwejekerere. Nyika dzemuCommonwealth dzapiwa kusvika musi wa 26 mbudzi kuti dzinyore kuti dzinobvuma here kuti Zimbabwe idzoswe kana kuti kwete. Asi vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vanoti havaoni izvi zvichibatsira. Mukuziya nezvenyaya iyi regai tinzwe hurukuro yatakaita nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba.
Zimbabwe yakabuda muCommonwealth. Makomba taita ndinga kanyora tsamba yakaitika navamugadi kwamuri sevatatu venhau yakasainwa naprofesa Jonathan Moyo vanga vari minista wangupanguva iyoyo. Ndadhiktetirwa navamugadi kuti taakubuda muCommonwealth. Tisi takatora decision iyoyo ndochokutanga ende vazhinji vakanganwa nyaya iyoyo. Chechipiri ndechekuti panoita Second Republic maBritish ndiwo anova patiri otuma minista wavo voti zvazvakadii kuti tichitanga kutaurirana kuti mudi munorege kuranga kwamakaita panguva yavamugabe kubuda mubva mabuda muCommonwealth kuitira kuti mudzokere muCommonwealth. Handiti nobva tazeya pfungwa iyoyo tikati kandi tingofi nepolisi radio engagement and re-engagement ad is not a bad idea. Ndobva takanotanga kudondana mupfungwa nemaBritish obva nyaya yeshi yeCommonwealth.
Ko vari kuti Zimbabwe inenge isati yanyatsozadzikisa zvinodiwa kuti ingeri nhengo yeCommonwealth vachitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu zvesarudzo idzi nezvimwe.
Iyoyi vhiyu yekwatini, vhiyu ine basa ndiye Commonwealth as an organization. Aingawaya anangana because wadisuda kuita rejoin batora anangana. Kuda kupinda Commonwealth. So wano wane verdict ino which matter to us. Must find missions a Commonwealth. Nema members a Commonwealth. Zana mtoriro wanotaura ndio zavo isi. Azingawezi ndanya kuti kutineta. Vos tinongo wabunza kuti kwa mnena zota ukwe mweni.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari parunare muHarare muhurukuro yatakaita navo munguva pfupi yadarika. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi nebudiriro vari chipanga mazano kumakambani akawanda muzvare Chennai mutambasere vanoti Zimbabwe hapana chinobatika chayaita kuti idzorwe mugungano reCommonwealth.
Isu sema citizens wongu tinenge tichida kuti Zimbabwe ive nyika inenge yakabatanawo iri mhuri yemwechete nedzimwe nyika. Asi panguva inoyi hatisati tava nekodzero nenyaya yemahuman rights abuses nenyaya yekuti zvakaitika kusarudzo hasati zvagadziriswa. Hapana chakanyanya chachinja kubva nguva yavanga vachiferefetwa kunana 2000 panozonzi navamugabe vaakubuda kusvika iko zvino. Tinotoona kuti situation yacho muZimbabwe inenge zvinenge zvatonyanya kuipa pane kuti zvinzi zvanaka. So tinenge tichida kuti iko tinoda kuti Zimbabwe idzoswe muCommonwealth. Asi ngatitangei tagadzirisawo one or two things zvinoita kuti tinomira zvakanaka tichionekera zvakanaka senyika zvizvarwa zveZimbabwe zvichifara zvichigara nerusununguko munyika yavo.
Asika ZANU-PF iri kuti iyo pamwe nehurumende yeZimbabwe zvakawanda zvagadziriswa munyika makadzikama iri kuita sarudzo dzavari kuti vanopikisa ndovasingadi havo kukundo.
Okay, kana tichitaura nyaya yekuti muZimbabwe makadzikama mune runyararo. Runyararo ruri muZimbabwe pare zvino. Runyararo rwevasungwa wakapinda mujere kuchikurubhuku. Hauoni vasungwa vachiita ruzha nekuti vakasungwa havana marights. Ndo runyararo rwatiri kuona ruri muZimbabwe. Zvizvarwa zveZimbabwe iko zvino havakwanisi kusimudzira zvichemo zvavo vasina kusungwa. Tinotarisa kuti even iko zvino vaSenator Timba na Honorable Amos Chibaya nevamwe vakawanda vanopfuura 60 varimo muchizarira asi chavakavharirwa hapana anoziva. Izvi zvinoitwa nehurumende kuti vatyisidzire vanhu vari muZimbabwe vasasununguka kutaura pavanenge vambunyikidzwa.
Ko vamwe vanotika zviri nani kuti Zimbabwe ipinzwe mugungano iri vozoitsiura irimo pane kuedza kuitsiura isimo nekuti zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida.
Kutsiurika kwenyika zvinoda nyika yacho ichitangirawo pane imwe level. Hatingapindi muCommonwealth tinobatana nedzimwe nyika hatisati taita sarudzo inogutsa pasi rese. Voruzhinji wedza maobservers anenge abva kuCommonwealth, maobservers esadac, maobservers eEuropean Union nesu macitizens tinenge tichitoona kuti aiwa pana apa tambunyikidzwa hatina kodzero yesarudzo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai mutambasere vachitaura vari parunare kuBritain. Musangano weSADC wakapetwa muHarare nezuro unonzi nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika hauna kunyatsoburitsa pachena matano achatorwa kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika yeMozambique. SADC yakakurudzira nhaurirano zvinova zvimwe chete zvakataurwawo nemutungamiri wenyika iyi ave kuenda pamudyandigere vaFilipe Nyusi pavakatura mashoko kunyika yavo nemusi wechipiri. MuMozambique hamuna kugadzikana mushure mesarudzo dziri kunzi nevanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Vanhu vanosvika makumi mashanu vanonzi vaurayiwa nemapurisa mukuratidzira kuri kuitwa munyika iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology.
Nyaya yeMozambique haina kunyatsobatwa zvakanaka nesangano reSADC nekuda kwekuti haina kuzeyewa nenzira inopa mhinduro kumibvunzo yakawanda yanga ine vanhu samuti isati yaitika. Tichinyatarisawo nyaya yekuti kuri kufiwa kuMozambique nekuda kwemhirizhonga iri kuitika nesauri na kuripova msoro pesaruz daima kutisabu ichabuda ichi chakutanga ichishorokoza masambure saruzu nekutipane umbo wakati wande wakabudisko unwela za saruzu za zami ya sofamba shalana chekipiri ichi pa gwara rekuti zonzuri zunja zimile manya mandire neongo
siwo padaka varikuda kuti zvinhu zvimbotanga zvagadzikana kuMozambique vachipa kuti vanoda kuenda kumatare voenda kumatare zvinhu zvakadaro nyaya isati yaendeswa kuSADC hachingava icho here chikonzero apa
hongu chingava icho hacho chinhu chechikonzero asi ngatitarisei nyaya yekuti kuri kufiwa vazuru kwafiwa nevanhu vakawanda zvinoita kuti SADC yaifana ku mira mira ichi tora matano ichibatsira kuti mapato ariko kuMozambique atore matano anoita kuti kusaramba kuchifiwa nekuti zvavaita izvi handido kunyeperai hazvindishamise tikaramba tichingoona vanhu vachifa kuMozambique.
Takanzwawo mutungamiri wenyika ari kusiya chigaro munyika iva Philippe Nyusi vachitivo ngapaitwe nhaurirano pakati pevarume vana vakakwikwidza musarudzo idzi zvingabatsira here izvi pasina SADC kana kuti African Union?
Ndinofunga kuti papa chibara kunyananisi anogona kudomwa neSADC kana kudomwa neAfrican Union anobatsira kuti vagone kuwanana vagone kuita kuti matambudziko ariko aya apere nekuti iwo pachawo handifungi kuti nezvataona handifungi kuti pane chinini nabuda vakasangana varenga.
Nyanzvi mnyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Vateereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare naMatai Kwekweza vapa mudzviti kana kuti Registrar General vaHenry Machiri mazuva maviri ekuti vave pechitupa chitsva kutsiva chitsaru chavainacho kana kuti vovaendesa kumatare. Musi wa30 Gumiguru vashandi vekuhofisi yamudzviti vakaramba kupa muzvare naMatai chimwe chitupa chitsva vachiti zita ravo rainge rakaiswa pane mamazita ane vanhu vari kunzi havafaniri kupiwa zvitupa nekuti vanenge vaine mhosva dzavari kufungidzirwa kuti vakapara. Muzvare Kwekweza nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vatatu vakambopambwawo nevanofungidzirwa kuti vasori kubva mundege panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vakaitwa kafira mberi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo vamachiri sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMagweta ari kumiririra muzvare naMatai eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Bumbiro redu remutemo rakanaka chaizvo. Section 35 of the Constitution yeZimbabwe, bumbiro reZimbabwe inotaura kodzero dzine vana veZimbabwe macitizens kuti vanofanirwa kunga vaine national identity documents zvitupa, mabirth certificate zvakawanda vana madeath certificate tinokwanisa kuti tichingashipirwa kuwana. Saka bumbiro redu musection 35 iri very clear in terms of kuti hakuna provision iripo inonzi Blessing kana kuti Peter au Grace afane kunga achipiwa chitupa kana kuti ID au birth certificate nezvakati kwete indine kodzero kuresa nekodzero to be issued with a national identity document.
Ko vamwe ka padave kwa mudzviti vari kuti vanga vaine dzimwe nyaya dzavanga vachipomerwa kumatare.
Ndozva vakataura kaizvo zvokuti asiri iwe uri pa stop list nekuti une nyaya yakamboita muna 2020 yekunzi wakambo paramosha so kambo pinda kumakutari asuma kwete ya duu mkoma chino puku kutana mkoma KV kabaya wakumuzitamba ya wanyorera registra jenara wa machiri kwa suta ura kuti nyaya yoyo ya wanga wachi refer to inyaya ya katofura mna 2021 mzare kwekweza wakawani kwa sina mosa waka kituwa and waka discharge by the close of the prosecution case in 2021 wakumakwete ya ende rafuti mbele ya wakati kunyange even wangawai chinzi pande mosa ili kumatari asuta zisi kuti mzare kwekweza wanga wachiwana document hawana kodzero dzinobviswa kwavari nekuda kwekuti une criminal case pending mudare saka unofanira kunga usina identity. A right to identity is a fundamental right kuvana veZimbabwe. Even wari kumajeri chaiwa chaiwa ari kupika mhosva kujeri one right to an identity.
Pane zvamanzwa nemagweta vati vapindura here vekuofisi kwa mudzvita.
Pandatarana namukoma chinopfukuta namukoma kabaya ongavasitwa ndipapozi nekuti pati kwati kwauya mhinduro here kutsamba munongoziya nyaya dzedu fambiswa maofisi mumberi kukresa yakazvara kuhurumende yakanyanya zvikuru asataziva kuti wati wapindura here asi chandoziva ndechekuti wanga vaine ultimatum nekunzi tiri kukumbira kuti within 48 hours dzekuwana tsamba munge muchidini munge muchipa mhinduro asi wanga vachiti mukasapana matai chitupa chake chitsva wanga vachiti wachamhanya kudare.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare re International Criminal Court kana kuti ICC razivisa kuti riri kuda kusunga mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu nevaive gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yavo vaYoav Gallant avo vari kupomerwa mhosva dzehondo dzekuponda vanhu vemuGaza vachirwisa chikwata chinopfurukidza mwero cheHamas. Mumashoko padandemutande reICC dare iri rati mhosva dzevaviri ava dzinosanganisira kunyima vanhu vemuGaza zvekudya senzira yekushandisa chikafu sembato muhondo uye dzimwe mhosva dzakaita sekuponda vasina mhaka. Mhosva idzi dzinonzi dzakaparwa kubva musi wa 8 Gumiguru gore rapera kusvika muna Chivabvu gore rino. Vachitaura vari kumahofisi avo vaNetanyahu vashora zvikuru ICC vachiti iri kutaura manyepo. ICC yatorawo danho rimwe chetero rekusunga mukuru weHamas Muhammad Deif nemhosva dzekuponda nekupamba vanhu. Izvi zvinotevera kuurayiwa kwevanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri muIsrael zvakakonzera kurwisana kwave kuitika uku. Zvichitevera gwaro rezvisungo rakaburitswa nesangano reSADC mushure memusangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende weSADC Extraordinary Summit wakapetwa muHarare nezuro manheru, vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vane maonero akasiyana panyaya iyi. Vamwe vachishoropodza musangano uyu kuti hauna chavakaburitsa uko vamwewo vachiupembedza. Vari kushoropodza vari kuti SADC haina chikuru chayakabuda nacho pamatambudziko ari kunzi akatarisana nedunhu reSADC anosanganisira kuratidzira kuri kuitwa muMozambique nehondo iri muDRC. Asi vari kupembedza SADC vari kuti yakaratidza kuti ine mazino sezvo yakaburitsa mugwaro iri kuti iri kutora matano ekugadzirisa matambudziko ose aya.
Muguzi anezo nya ii, jonga kandemiri we Studio 7, abata wanongo rajo matongerwe nyika, vari nengo ye Zanu PF, vakene dimandaza, pamwe ne vanongo rajo matongerwe nyika, vakazvimirira vatimu Muringai. Jonga atanga neku bunza vamandaza kuti vanoti kudi ne gwaro resadak ire.
Waro we document raburiswa iri wakanaka chose nekuti unoratidza kuti zvavanga vakatarisira kuti vanoda kutaura vazvitaura zvizhinji zvinenge zvichitarisirwa kunge zvichiitwa zvinenge zviri mumapepa makuru avasingataure isamari asi musamari tawana vachikurukura nyaya yekuDRC uyezve nenyaya yekuMozambique yekuti DRC yavativo vari kutarisira kuti SADC mission irambe ichishanda uyezve iyo SADC icharamba ichipa support kune mabasa ari kufanwa kunga achiitwa kuti pave nerunyarare mukati meDRC. Mozambiki vakaratidza zvakare kuti vakurukura nyaya yachona vakati organ troika inoona nezve peace and security muSADC icharamba ichishanda neMozambique kuti matambudziko ari muMozambique akwanise kunga achiongororwa uye zvachipera. Saka tinoona kuti vataura tofunga zvanga zviri pa agenda uyezve zvichibudikidza zvanga zvakurukurwa nemisangano yaitwa ivo vasati vasangana.
Vamuringai, munoona sei gwaro raburitswa neSadikiri?
Rakanaka kwazvo, asi chandisina kunyatsoona ndechekuti kuMozambique vachazvifambisa sei sezvo nyaya yemhirizhonga inenge yatanga uye takawana mapurisa achienda muZimbabwe vana mumavhidhiyo ari kusekulata kana ariwo ari kubva kuMozambique. And pakadero tinenge tichida kuona kuti SADC iri robust enough here kutumidzira rubatsiro kuti kuve nerunyararo mukupokana kunenge kwaitika munyaya dzesarudzo idzo. Saka ndo zvandisina kunyatsoona kuti vazozvitenengura here zvakanyanya kana kuti zviri in the detailed summary nokuti ingori communique.
Vamandaza, Mozambique mune kunetsana kuripo nhasi, asi musangano uyu waenderera mberi uchikorokotedza kuti makaitwa sarudzo murunyararo, munoti?
Kukorokotedzwa kwaitwa nhasi ndokwave nemukurumbira nekuti kwaitwa ne SADC inova yanga ine mission yanga iri muMozambique ichiongorora maelections. Asi nyangwe vakorokotedza kuitwa kwemaelections chavaratidza vanyunyuta nenyaya yebongozozo kana kuti usawirirana kuri kuitika mukati menyika imomo. Nyangwe vamunangagwa vakanga vatumirawo mashoko avo muchure memaresult akanga abuda, asi chikuru chavapo iyezvino ndechekuti SADC inova iyo musangano wanga wakagarwa nhasi wakurukotedza, asi waratidza zvakare kuti une zvauri kuda kuti zvitariswe kuti muve nerunyararo mukati menyika yeMozambique.
Vamuringai, tichitarisawo matambudziko akatarisana nedunhu reSADC, munoona here paine kukanganisika munyaya dzeupfumi?
Tinoziva kuti SADC ndo region inenge ine nyika dzine matombo kana kuti precious stones kana kuti maminerals akakosha mazhinji muAfrica. Kana pasina runyararo sezvo kuitika kuMozambique, zvinoreva kuti maresources ari kudedicatewa kuchengeta runyararo, haasi kuchengetedza mabasa evanhu kana kuti vanhu vaende kumabasa. DRC tikuziva kuti yagara ichineta for the past 30 years, hapana chinenge chichifamba kana pane mhirizhonga.
Vamandaza, pane vamwewo vanoti dzimwe nyikawo dzemuAfrica dzinogona kunge dzisiri kunyatsoshanda zvine simba mukupedza dambudziko riri muDRC nenyaya yekuti dzine zvadziri kuwanawo munyaya dzezvicherwa izvi, munoti iwemi?
Tatakunyanya kuziva kana kuti tatinoziva mune zvinoitika muAfrica ndezvekuti kana tava namaresources kune vakawanda vanoda kuti vapindire vakwanise kuwana iwayo maresources. Zvinova izvo zvaunza kutambudzika kukuru mudunhu reDRC uyezve neMozambique kunana Cabo Delgado. Inyaya yehupfumi huri mukati medunhu redu reAfrica.
Vamuringa mungawa nere kubatana kwa Afrika nerimwe gore kuchipedza matambudziko akatarisa nedunwa tisingangotarisa sadiki chete.
Afrika ino kwanza kuti tibatane chese vakuru vedu vakaregera kuita zvinhu zvehuri kana iyo yatinoti corruption. Nokuti tinoziva kuti maresources iwayo akapiwa kune munhu wese zvakaringana. Hapana zvinokwanisa kuitika nemunhu anenge achibva kunze.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatimu Ringai vari parunare kuOhio muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vagains vanozivikanwa zvikuru nekutsigira vaTrump.
Donald Trump is unstoppable.
Hapana munhu anokwanisa kumisidzana navaTrump.
Imwe nengo yebato reRepublican Party vaRalph Norman vanoti vaGates munhu asingatye.
He is street smart, he's got the legal background. He is not scared of taking a risk.
Munhu akangwaririra zvino, anoziva mutemo nekuti igweta. Haatyi kuedza zvino zvitsva. Mapasa akabata mudare reparamende mende makuru.
Vagets vari kuferefetwa nedare reparamende rinoona nezvehunhu wenhengo dzedare iri kana kuti House Ethics Committee nenyaya dzakawanda wanda dzavari kupomerwa. Asi nhengo dzedare reCongress dzakawanda dzinoti hadzione vaGates vachikwanisa kuva gweta guru rehurumende. Mumwe senator ari webato reDemocratic Party vaChris Coons vanoti
Congressman Gates, who I do not know personally, certainly has a reputation as a fierce advocate for President Trump, but also has been the subject of credible allegations.
Vagets munhu wandisinganyasuziva hangu sezvo ndisina kushanda navo, asi ndinoziva kuti vanotsigira vaTrump zvakasimba. Asiwo munhu anga achiferefetwa nenyaya dzakakomba chaidzo dzaari kupomerwa.
Vagets vakasarudzwa kanosvika kana kuti vave nhengo yedare reCongress vachibva kudunhu reFlorida, uye vanga vari nhengo yeComittee yezvekudzivirirwa kwenyika. Vakambonetsanawo zvikuru nevaive mutauriri wedare reHouse of Representatives vaKevin McCarthy vebato ravo reRepublican Party nekwavaiti kupesvedzera kwavo kushandiswa kwemari yakawanda yainge isiri mubhajeti rehurumende.
Real chaos is when the American people have to go through the austerity that is coming if we continue to have $2 trillion annual deficits.
Matambudziko chaiwo nekusagadzikana zvichauya pamberi apo kana tikaramba tine chikwereto chehurumende chemari inosvika $2 trillion.
Vakashandisa mutemo usingawanzoshandiswe kuti dare ribvise vaMakati pachigaro.
Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
Vagets vanozikanwa semunhu anoda kuti hurumende isapindire zvakanyanya magariro evanhu. Imwe shoro maine mukurumbira zvikuru vaElon Musk vakarumbidza zvikuru vaGates padande mutande ravo reX vachiti munhu achaita kuti mutemo utevedzerwe nemonemo. Asi masenata akawanda kusanganisira vamwe vebato reRepublican Party vari kuti havasi kuzotsigira vaGates kuti vave gweta guru rehurumende. Muzvinafundo Claire Finkelstein vanodzidzisa mutemo paUniversity of Pennsylvania vanoti
it's profoundly problematic to have the highest law enforcement position in the United States occupied by someone who has
been nominated kuti hofisi huru inofanira kuona kuti mutemo watevedzerwa itungamirwe nemunhu ari kupomerwa mhosva dzakawanda kunyangwa asati zvake atwa nemhosva. Zvakakosha kuti dare reSenate rinyatsoziya nyaya iyi richitarisa hunhu hwake kuti zvaari kupomerwa zvakakodzera here kana kuti kwete kuti ave gweta guru rehurumende.
Dare reSenate richazeya nyaya yavaGates gore rinouya. Nyaya iyi yatumirwa naCatherine Gibson weVOA News mukaiverengerwa neni Blessing Zulu VOA Washington DC.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum cheLive Talk Women's Roundtable nasi tiri kutarisa nenyaya yenzara yapfunya chisero, uye mashoko akataurwawo nesangano reWorld Food Program ekuti riri kutatarika kuwana mari yekubatsira Zimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. munyori mukuru wekommonwealth otsigira kuti Zimbabwe idzorwe mugungano iri. Asi vanopikisa vanoti Zimbabwe haikodzere kudzoswa mugungano iri nekuti iri kutyora kodzero dzevanhu. ICC inoti iri kuda kusunga mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Kit Dube munaudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.